This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 4, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoita tsvagiridzo izere munyika yose nechekuita nekurayiwa kwemhuka zvisiri pamutemo zvichitevera kurayiwa kweshumba yainzi Cecil. Imwe nyanzvi mukuburitswa kwemashoko inoti nyaya yekurayiwa kweshumba inoratidza musiyano mukuru pakati pevanhu vemuZimbabwe nevekunze. Nzara yotambudza vakawanda kuHauna mudunhu reManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti yave kuita tsvagiridzo izere munyika yose ine chekuita nekurayiwa kwemhuka zvisiri pamutemo. Izvi zvinotevera kurayiwa kwakaitwa shumba yainzi Cecil munharaunda yeHwange mwedzi wapera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashora pamusangano wavaita nevavhimi vemhuka muHarare nhasi, mutungamiriri webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reParks and Wildlife vaEdison Chidziya vati tsvagiridzo yavaita kusvika pari zvino kubva pakaurayiwa shumba yainzi Cecil inoratidza kuti pane mhuka dzakawanda dzakaurayiwa zvisiri pamutemo, uye hurumende iri mubishi kuedza kusunga vese vari kufungidzirwa kuti ndivo vakauraya mhuka idzi.
Zvichiteera chiitiko ichi, isu seveParks and Wildlife Management Authority tichashanda pamwe chete nevamwe vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo, tave kuita tsvagiridzo munyika yose tichiedza kutsvaga nhunzatunza dziri kuvhima mhuka zvisiri pamutemo.
Vachidziya vatiwo tsvagiridzo yavari kuita sehurumende yaburitsa pachena kuti vari kuvhima mhuka vazhinji vari kuvhima vasina vashandi vebazi ravo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekuchengetedzwa kwemasango nemhuka dzavo weParks and Wildlife Act. Vati kunyange hazvo pane vari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo, hazvireve kuti vese vane marezinesi havasi kutevedzera mutemo, vachiti vamwe vevavhimi ava vari kuvhima munzvimbo dzavakatarirwa. Vati kuurayiwa kwakaitwa Cecil navaWalter James Palmer mwedzi wapera, pamwe nekuurayiwa kunonzi kwakaitwa imwe shumba zvisiri pamutemo mupurazi ravaHeadman's Banda reRailway Farm 31 riri kuGwai, kwakasvibisa zita renyika. Vachidziya vati zvakaitika izvi zvinokanganisa kushanyirwa kwenyika pamwe nekuisira pasi upfumi hwenyika.
Zimbabwe subscribes to the principle of sustainable utilization of its natural resources.
Zimbabwe nyika inovimba nezviga zvekushandisa zviwanikwa zvayo zvizere uye zvine tsarukano, uye tinoramba takamira padonzo iri. Vashanyi vedu vanofanira kuve nechivimbo chekuti kana vauya kuzovhima munyika medu havazo vevhetedzwa zvakaitwa Cecil.
Sachigaro wesangano revavhimi reProfessional Hunters and Guides Association of Zimbabwe vaLewis Muller, avo vanga varipowo pamusangano uyu, vati sangano ravo harizoda kushanda nevanhu vasiri kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende. Kuurayiwa kwaCecil kwakashorwa nevanhu vakawanda pasi rose, uye mumwe wavakasungwa pamusana penyaya iyi vaTheo Bronkhorst vakatarisirwa kutanga kutongwa mangwana kuHwange pamusoro pekuurayiwa kweshumba iyi. Nekune rumwe rutivi, hurumende inoda kuti vapawo mavakumbirwo kubva kuhurumende yeAmerica vauye kuzotongwa muno nenyaya yekuuraya shumba iyi. MuAmerica makare, dzimwe nhengo dzeparamende dzeDemocratic Party vaBob Menendez vari kukurudzira dare reparamende kuti ridzike mutemo uchange uchinzi Conserving Ecosystems by seizing the Importation of Large Sisu Animal Trophies Act kuitira kuti mhuka dzakakosha dzakachengetedzwa dzisaurayiwe. Mutemo Sisu Animal Trophies Act uri kutumidzwa zita iri mushure mekunge shumba yemuZimbabwe inonzi Sisu yaurayiwa. VaMenendez vari kutsigirwa naSenator Cory Booker, Richard Blumenthal navaBen Cardin, vose vari nhengo dzeDemocratic Party rinova bato remutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. VaMenendez vakawana mubayiro wekutsigira zvirongwa zvinobatsira mhuka gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yekurayiwa kwaSisu, imwe nyanzvi mukuburitswa kwemashoko inoti maburitsirwo ari kuitwa nyaya dzine chekuita neshumba yakaurayiwa iyi nemasangano enhau akaita seCNN, BBC nemamwe anoratidza mutsauko uripo pamaonero enyaya dzakadai pakati pevanhu vemuZimbabwe nevekunyika dzakabudirira. Vatakura zhangazha vanoti muZimbabwe mune matambudziko akawanda ari kubata vanhu vemuZimbabwe kudarika dambudziko rekufa kweshumba iye. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navo kuitira kuti tinzwe maonero avo pamaburitsirwo ari kuitwa nyaya yeshumba nemasangano enhau.
Coverage yeshumba iyi yainzi Sisu yakaurayiwa kuHwange National Park inobva panyaya yekuti kazhinji kazhinji vari mhiri kwemakungwa anotarisira Africa sekuti nyika inofanira kuonekwa seine mhuka dzakawanda, ine masango akawanda, kune zvipuka zvavanoda kuzofambira vachiona kana kuti zvipuka zvavanoti zvinofanira kuchengetedzwa pano pasi rese. Kana zvadaro manje vanobva vachifunga kuti shuwa shuwa mafunguro avo iyo ndo mafunguro evanhu vemuZimbabwe, asi kazhinji vanhu vemuZimbabwe havazonyanya kucherechedza nyaya dzekuti shumba yakazourayiwa nani, ivo vachitsvaga kurarama vachidhinga mabasa nezvimwe zvakadarodaro.
Muchichasa iyo nyaya yekunyorwa kana kubudiswa pamatelevhizheni ekunyika dzakabudirira nyaya yeshumba iyi, nyaya yaSisu, vanhu vemuZimbabwe chaizvo chaizvo maonera maita imi vanga vachiitambirawo senyaya?
Vanhu vemuZimbabwe vakatotambira nyaya vachikasika mazuva zvikuru kuti kwaitombova neshumba yakadaro. Vazhinji vamwe havasatambosvika kana kuHwange National Park nekuti havana mari yekusvika kuNational Park yeHwange kana kuita matourist munyika yavo yavakazvarirwa. Asi chikuru chiripo ndechekuti vamwe vari kutoti kana zvanga zvichiitwa zvitisingazvizivi, saka chii chimwe chiri kuitika kumuka uye masango atinawo muno muZimbabwe kuti ari kuchengetedzwa zviri pamutemo here, zvakanaka here, uye kuti hurumende yacho kana yapa vanhu maridhinesi yekuita sezvouraya mhuka kana kutora masango edu, mari dzacho dzinomboenda kupi? Saka mbvunzo imwe inobudawo munhau yacho yeshumba iyi. Asi chikuru chipo ndechekuti kazhinji vanhu havanyanyonziva kuti chii chinoitika kunyaya dzetourism kana kushanyirwa kwatinoita nevanhu vanobva kumhiri kwemakungwa kana kune dzimwe. Kazhinji vanhu havana mari dzekuita izvozvo zvimwe kuti hakuna mabasa, uye kazhinji nyaya dzenyika dzinonyanyotora priority yatingati priority panyaya dzese dziri kuitika munyika munomu, nekuti inenge ichinzi vanhu vemdc vazodai, vanhu vezanu vazodai. Saka kuti mwane wemukana wekutaurawo zvinhu zvekuti mukurudzire nyika yenyu kana kuti mushanyire nyika yenyu nekumbozororawo pamabasa kana muchinawo, kazhinji kashoma kuti vanhu vazvitaure izvozvozvo.
Nyanzvi munyaya dzekuburitswa kwemashoko vatakura zhangazha vachitaura vakazvimirira naSandra Nyaira weStudio 7 vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kutsigira mutungamiri weYemen Abdul Rabu Mansur Hadi atora muzinda wemauto echikwata cheHouthi muhurongwa hwawo hwekubvisa chikwata ichi, icho chakonzera kuti vaHadi vatize munyika mavo muna kurume. Mushure memazuva akati kuti ekurwisana, mauto ari kutsigira hurumende achibatsirwa nemauto emuchadenga ari kutungamirwa neSaudi Arabia akatora bhesi repa Al Anad iro riri makiromita 50 kubva kuguta remahombekombe kwegungwa reAden. Nhengo 41 dzeHouthi dzakafa mukurwisana uku, uko mauto ari kutsigira hurumende 24 akafawo. Nyaya yekupinda kwevanhu muAmerica ndo yakatsviriridza nezuro apo nengo dzeRepublican Party dziri kuda kuita mutungamiri wenyika dzakaungana muNew Hampshire dzichiita hurukuro zviri pachena. Nengo gumi neina kubva panengo gumi nenomwe dzakapinda muurongwa wemaawa maviri uhwo hwaiburitswa paterevhizheni. Muzvina bhizimusi ane mari yakawandisa vaDonald Trump pamwe nevaimbo vegavhuna weArkansas vaMike Huckabee vakaramba kupinda muurongwa uhwu. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti tarisiro iri kuitwa nevanogadzira machira pamwe nembatya yekuti vange vave kushanda zvizere panosvika gore ra2020 zvichitevera danho riri kuda kutorwa nehurumende rekumisa kutengeswa kwembatya tsaru dziri kubva kunze kwenyika rinogona kuve zviroto zvisingabatiki. Mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti pane zviminga mpinyi zvakawanda zvinogona kutadzisa kumuka kwechikamu ichi sezvo zvinhu zvose munyika zvaita manyama amire nerongo. Zvichitevera kuziviswa kwakaitwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti dare remakurukota rakawirirana kurambidza kutengeswa kwezvipfeko zvitsaru zviri kubva kunze kwenyika, sangano reZimbabwe Clothing Manufacturers Association rakazivisa kuti rave netarisiro yekuti bandiko iri ringe rave kushanda zvizere. Makambani embatya mazhinji akavhara zvichitevera kuparara kweupfumi izvo zvinonzi navakanyenze zvichatora nguva kumutsiridza.
Mukatarisa matambudziko ari kusangana nemaindustri aya haasingori nemabhero. Tambudziko hombe ndorokuti dzimwe nyika dziri kugadzira zvipfekwa nemitengo iri pasi pasi. Isu touya muZimbabwe, dambudziko hombe rakataurwa neConfederation of Zimbabwean Industry ndorokutoti vanhu vemuno havana mari, havana chiruviri, ndo rakanzi dambudziko rokutanga. Repiri rakanzi mari yemuZimbabwe iri kudhura chose. Kana tichiwana mari yemuZimbabwe nemainterest rate anovedzera kubva pa15% pasi rose ari kuma5%, hazvigoni kuti kambani dzemuno dzigone kukwikwidzana nevari kutora mari yavo nemutengo uri pasi pasi.
Zvii zviminga mupinyi zvamungafunga kuti zvingatadzisa tarisiro iri kuitwa naivo vanogadzira machira nembatya?
Tikatarisa nyaya yezvinodiwa kuti munhu amhanyise factory zvakaita semagetsi, mvura. Kana pasina magetsi uchishandisa generator semuZimbabwe, hazvina basa rekuti mabhero arambidzwa here kana mabhero haana kurambidzwa. Dambudziko richangoramba riripo kana mabhero aripo kana asipo rokuti makambani edu achange achitambudzika kushaya magetsi anoita kuti vakukwidzane nevamwe. Chimwe chinhu zvakare takabatana neinfrastructure ndechekuti zvinhu zvinogadzirwa sezvekupfeka zvinochida kutengeswa kunze kwenyika zvinoda kuti pange paine transport yakanyatsokusimba inotakura zvinhu izvozvo kuendesa kumaports ari kunze kwenyika. Zvino kana njanji inogona kutakura zvinhu zvakawanda nenguva pfupi isingashandi zvatiri kuona National Railway yeZimbabwe haisi kushanda, yakagwadama. Zvinotireva izvo kuti vanhu vachatanga kuramba vachimbotarisa kuti magonyeti ndo achaendesa zvinhu. Magonyeti aya asvika pabhodha anomira achimbogara. Saka izvozvo zvinoita kuti makambani emuno muZimbabwe asagone kugona kukwidzana nemamwe makambani ekunze.
Totarisawo zvakare panyaya yemichina, makambani mazhinji anogadzira machira munyika anga achinzi anga asingafambidzane nemishina yechizvino zvino. Mungaona here vachikwanisa kunge vachizozviwana izvozvo kuti vange vachizaisa chishuwo chavo cha2020?
Zvinhu zvakaita michina izvi yetechnologies hazviti zvinhu zvinongogadziriswa nezuva rimwe chete. Zvino kuti utenge michina iyoyo haizi muZimbabwe, inototengwa kubva kunze kwenyika.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari varunare muHarare neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Vamwe vagare vekuhauna mudunhu remutasa vanoti vakatarisana nenzara sezvo gore rino vasina kuwana gohwo rakanaka zvichitevera mvura shoma yakanaya mudunhu ravo. Mutoro wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Amai tendai Muguyo mugari wekuhauna. Amai Muguyo vanoti mwaka wemvura wadarika havana kukwanisa kukohwa zvinobva zvisvitsa kumumwe mwaka wekurima.
Mamire zvinhu izvozvi zvinhanambombera kuti hatina kumbokohwa ba. Nekuti mvura kunaya kwaiita yaikungonaya ichingomira panzvimbo pekuti chibage chiite zvakanaka mvura painaya mvura hazvina kuzoita zvakanaka.
Mumwe mugari wemunharaunda yehauna iyo iri kumabvazuva kweguta remutare amai Emasaruchera vanoti nekuda kwechikafu chishoma vakawanda vaisipona nekutengesa madhumbe nemabhanana havana vanhu vari kuatenga sezvo vasina mari.
Mabhindoko anotonetsa yekuti tingararamisei sei mhuri nokuti kunoku isusu tinorima madhumbe madhumbe acho haasi kumbotengwa ba. Nzara yacho iriko kunoku chibage chacho chakatsva mvura yakakurumidza kuenda chibage chichiri chidiki zvokuti vakatokohwa vacho munhu anoita masaki mairi apaine mhuri yakawanda saka hamheno kuti tichararama sei.
Mai Emilia Mazaiwana vemunharaunda iyi vanotiwo vanotarisira kuti dai hurumende yapindira munyaya yenzara iyi yakatarisana nemhomho yevagari venzvimbo iyi.
Taiti dai hurumende yatibatsirawo nechikafu kuti pamwe tinogona kurarama nemhuri dzedu zvakanaka.
Mumwe mugari amai Kuziwa Mbengano vanoti vakatarisana nenhamo tsvuku sezvo vari kushaya kwekupotera. Amai ava vanoti munguva yenzara vamwe vaimhanyira kuyambuka kuenda kuMozambique iyo iri chinhambo chidiki kubva kwavanogara vachinosunza asi pari zvino zvinhu zvashanduka.
Upenyu hwetakutorarama hwakatooma tokutotadza kuti toitei tinoraramana tiri kunzvimbo ipi nyange kuMozambique uko taibira kwacho zvinhu zvacho hazvisi kumbofamba saka isusu takutoneseka kuti torarama tiri sei nevana uko vana kuda kuenda kuchikoro. Madhumbe acho kenyange tikarima haasi kutengwa hapana anotenga nemadhumbe acho saka ii tatafunga kuti vakomana chimiro chiripo izvozvi izvi baba varipo vakamira vari kutonga izvozvi dai wambochimira vamwe wapindo.
Mumwe mugari wedonho rehauna amai Teresa Mugebe vanochemawo nenyaya yekunyimwa chikafu kunoitwa vamwe panguva yechinombogoverwa muvanhu kunyange hazvo izvi zvichiitika nenguva iri kure.
Dai vatibatsirawo kuti vatipewo chikafu nekusazosarudza ba kuti da kupa ava ndo vanofanira kuya ava vafanira kunge vachiya ba ngokuti ndo zviri kuitika kunoku kunoku vamwe vanhu vanopiwa chikafu vamwe vapiba chikafu nenyaya yematongero enyika ya kunzi uri wemdc kana kuti wezanopiefu saka vangondopana gega yezanopiefu vacho zvavari chatingomboona besu.
Sabhuku munowe Nyoka Dzima vanoti chichemo chavo ndechekuti dai vechidiki vakawandirwa mabasa ekuita sezvo zvichirerutsa marwadzo enzara mune veruzhinji.
Muhonde Valley ino inonzi Kenani bati dambudziko ririmo iwani rekuti vana havana mabasa vari kubva kuchikoro havana kwekushanda saka mumwe namumwe tese hatigoni kuita varimi kana kuti tese hatigoni kutengesa chinhu chimwe nachimwe tinofanira kunge tino uya chibva wapa uya chiita ichi uya chiita ichi by the end of the day tinosangana mushopu umwe naumwe otengawo ndotikutengerawo mavegetable ndiri kurimawo magwere wotengewo magwere kwandiri hatigoni kuita mavarimi wemagwere tese saka tiri kuda kuti mabasa kuwana wedu wapwere wari munzvimbo yedu wawanewo mabasa wazvishandirewo.
Gurukota rinomirira Manikalendi Muzvare Mandichimene vanoti hapana munhu achafa nenzara mudunhu ravo sezvo vaine urongwa hwekubatsira vasina kukohwa zvakanaka. Masangano akazvimirira oga anoti munyika mose mune vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Ndakamirira Studio 7 kuhauna Manikaland ndini Lloyd Amoyo.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship Muzvare Regina Bwanali vanoti vakafadzwa nekurudziro yakaitwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama nezuro yekuti nyika dzemuAfrica dziremekedze kodzero dzevanhu kadzi. VaObama vakati nyika yavo inokwanisa kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika dzemuAfrica maringe nekubata kwavanoita madzimai. Muzvare Bwanali vakasarudzwa senyanzvi ichamirira vamwe vavo vaive pachikoro chepamusoro cheUniversity of Delaware kuti vamirire madzimai pahurukuro dzichaitwa nhasi muWashington. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Bwanali kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoda kutenda nemukana wandakapiwa na Mwari wekuti ndikwanise kuya mukati menzvimbo yeAmerica. Chandibata pamashoko avataura vati munokwanisa imimi kutonga kubudirira kwenyika kana kukoniwa kwayo kuburikidza nekubata kwainoita madzimai. Saka kwandiri zvareva kuti munyika yedu yeZimbabwe kana kuti kune dzimwe nyika dzeAfrica kuti tione kuti tabudirira kusvika pachikero chakadini, ngatitarisei kuti mitemo iripo inosimudzira here madzimai.
Muchibva ikokuno kuAmerica, zvii zvamuchanopakurirawo vamwe kuZimbabwe madzimai mubasa renyu ramunoita?
Mubasa randinoita ndafarawo nezvataurwa navaObama vati ivo kuti munhu ubudirire unofanira kuva munhu anosimudzira wamwe. Saka kwandiri zvareva kuti mukana wandakapiwa wekuya kuno kuAmerica haufaniri kupera neni. Ini ndinofanira kuva ratingati muchirungu bridge richaita kuti vamwe vanhu vakwanisewo kubudirira mukati meupenyu. Saka ni semana veZimbabwe sevana veAfrica kuti tibudirire, hunge tichiti kana mumwe awana mukana tochibatana maoko tochiratidzana zvinhu zvinoita kuti tose tikwanise kunge tinge tiine upenyu hwakanaka.
Munoona zvamadzidzo iko kuno kuAmerica muchizokwanisa here kunozvitanga kuzviti zviitwe munyika tichitarisira mamiriro akaita zvinhu panyaya dzematongerwo enyika?
Ndinoona sokuti pane mukana wekuti tiumbe kuwirirana uye kubatsirana pamwe chete nehurumende nevamwe vanhu vose kuti nyika yedu ibudirire.
Vanga vari muzvare Regina Bwanali, vanoshanda saadvocate of the Superior Courts of Zimbabwe uye vari mumwe wemadzimai vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington. Murairidzi wechikwata chenyika chevakuru nevechidiki chenhabvu Kalisto Pasua aregedza basa. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvakonzerwa nei.
Pasua akaregedza basa nezuro apo chikwata chemayoung warriors chakadzoka kubva kuSouth Africa uko vakanorohwa 3-0. Pasua akazivisa veZimbabwe Football Association kuti haangaramba achishanda pasina mubhadharo wemari yemuhoro iyo asina kubhadharwa kwemwedzi gumi iyo anga ari pabasa. Maneja waPasua vaGibson Mahachi vanoti Pasua akaregedza basa uye ave kutarisa mamwe mabasa ari kuuya pamberi pavo. Runyere kupe ruri kufamba muHarare ndwerekuti Pasua angangodzokera kuDynamos mushure mekudzingwa basa kwaDavid Mandugora semurayiridzi wechikwata ichi. Aimbove kit maneja weMawarriors vaJoshua Kumalo avo vasina zvekare kubhadharwa panguva iyo vaive pabasa vanoti Pasua atora danho rakanaka pane kuti ashandire mahara. Vakumalo vanoti vari kushamisika kuti veZifa havasi kubhadhara vashandi vavo ivo vachiwana mari inobva kuFIFA yerutsigiro.
If you say company inowana magrants from FIFA ichitadza kubhadhara vashandi who goes for 9 months kusinana senti kwanza hatina mari. Okay, let's say that man is iri kuya irishoma kuFIFA chitambisa ivashandi vashandi ngavatambire.
Mteveri wenhabvu waProsper Mzane Nharo vanoti kurohwa kwakaitwa mayoung warriors South Africa hakune ini matambiro avo asi kuti vaive nenzara nemhaka yekunyimwa mari neveZifa ivava.
Chinoitika vanhu vanoda kupuwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Mushamarari wezvemutambo Howard Musonza anoti veZifa vakundikana zvekuti vanofarira kubviswa pabasa kana vachitadza kubhadhara vanhu vashandira. Mayoung Warriors achaenda kumaAfrica Games kuCongo Brazzaville muna Gunyana aine murayiridzi mutsva Nation Dube uyo aive mutevedzeri waPasua. Mawarriors zvekare achange aine murayiridzi mutsva apo ari kutamba neGuinea Makunda ne 2017 Africa Cup of Nations mukutanga kwaGunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana vateereri kuti nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk apo tinenge tiine The Youth Connection tichange tichikurukura nezvechirongwa cheMandela Washington Fellowship. pamwe nevechidiki vakapinda muchirongwa ichi nemabasa avari kuita. Yashika nguya tunoverenga tsamba mbosha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe ne tsamba mbosha dzamune matutumira kuno muchinyorowo zvakare pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Wekutanga anoti vakomana basa munokwapaidza, rambai makadaro, ndikwazirewo mhuri yose yekwamachaya muZimbabwe yose nevana vangu vanoti Tafara na anoti Daishe, Maiti neboyzi rekubasa kwangu vanoti Mandeya, Humphrey, Mutsingo, Sakudzika, Samushonga nevamwe vose vanondiziva from baba vaTafara kwaMutare. Mumwe anoti tatambira chikumbiro chabva kumhuri yekwaMudzuri kuzaka uko kumasvingo. Avanoti veukama neshamwari vari kukokwa kuti vaungane kuzaka nemugovera 8 Nyamavhuvhu kuitira kuti vazoona kudzikwa kwedombo paguva rasekuru dzingaimudzuri. Hamani shamwari dziri kukokwa kuti dzinge dziripo nemugovera kuzaka. Tinoimba kuti hamani shamwari dzakateerera panguva ino dzemhuri yekwaMudzuri. Ekozotiwo mumwe munyori anoti mundifarisire mainini vangu, mainini Maria Mbunge nevana sekuru vanoti sekuru Talent Mbunge, chapchandipa gangu nemhuri dzose dzavo, ndini Richard Mazibie. Mumwe anoti makadiva komana, isu kuno kuZimbabwe tinofara, ndikwaziseiwo Era Falls muchabaiwa, baba Meza Godfrey Mubona kwaMutoko, munyori haana kutipa zita rake. Mumwe anoti ini ndiri muteereri weStudio 7, nhau dzenyu dzinonakidza, mundikwazisirawo vekwaGasunda vose, murambe makadaro zvenyu, ndini Tapiwa Gwasunda kuShurugwi muTebekwi Village. Mumwe anoti makadii zvenyu mose vashandi veStudio 7, aiwa kuno takasimba, tinotenda zvikuru nekutirangarira, hanzi zvinhu zvinoshamisa chaizvo zvinoitika munyika medu, iko zvino vanhu vari kuratidza kurwadziwa nekurayiwa kweshumba mhuka zvayo, asi munhu ari kushayikwa kwaari itai dzamara havasi kumboshushikana nazvo. Chii chinokosha shumba nemunhu? Mubvunzo uyo. Aiwa vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora, tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona, mobva matifarira, tinotenda. Kambo obvuma kubva kuna Oliver Tuku mutukudzi tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, rakaitimbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoita tsvagiridzo izere munyika yose ine chekuita nekurayiwa kwemhuka zvisiri pamutemo, zvichitevera kurayiwa kweshumba yainzi Cecil. Imwe nyanzvi mukuburiswa kwemashoko inoti nyaya yekurayiwa kweshumba inoratidza musiyano mukuru pakati pevanhu vemuZimbabwe nevekunze. Nzara yotambudza dzimwe mhuri mudunhu reHauna, mudunhu reManicaland. tabatashwa kumaguma echirongwa chedu. Tinoti mangwana tinge tirisotose zvakare anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Standekile Mutsanga.